vamupanduri vanonzi vapambwa nhasi mangwanani nevanhu vanga vaine motokari inofungidzirwa kuti ndeye mhando yetoyota vhitsi. Mudzimai wavamupanduki amai selazvada mupanduki vati vanhu vanosvika vashanu vachizviti mapurisa vakagogodza pamusuo wavo vakarara nemurume wavo. Vakati vanoda kutaura naye ndokubva vaenda naye kumota, uko vakamupinza mukati memota iyi ndokubva vaenda naye.
Vakudedza zita ravamupanduki ndobva vati no madhamu regai ndibude panze. Kati hamubudi moga. Kanzi ndinonzi Sajeni Tofu. Ndabva kubulawayo toda kuona vamupanduki. Kati vamupanduki vane nyaya here vamuri kuda kuona? Kana iri nyaya madiki yachiitwa makuseni. Kanzi no tingati vasvike pamota iyaya handisizva kuti vakapinzwa mukati, vakapinda voga kana kuti vakadii. Tikangoona vava mota, mota yatodi yakutomuka. Ndinotiza kudii kuonana navo. After maminetsi ndobva ndazotraya kufonera foni yamupanduki sezvo vaenda nayo. Pandavafonera vobva ngonditi ndiri mumota ine vanhu 5 asi ndinenge ndiri kunangiswa kubhikita ofisi borodhi yavanga vachienda nayo. Vati havana kwavanga vambotiraidza kwakanya. Vakati ndiri pano dhuze nekutsamwa pahospital. Ndopedza pandagumira kutaura navo kusvika izvezvi.
Amai zvada mupanduki vati vamangana nyaya yekumapurisa epanyika Gross Point uye vakati vaziva kuti murume wavo aripi sezvo nharumbwazha yake yave kuramba kupinda. Mutauriri wemapurisa masvingo inspector kuda kwacho Dhewa vati vanga vasingakwanisi kupindira mibvunzo yedu sezvo vanga vari mumusangano. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Munyori muboka revechidiki muMDCA masvingo vaGilbert Mutubuki vati vanofungidzira kuti mumwe wavo apambirwa zvematongerwo enyika apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Tingati chokwadi kuti vaJohn Mupanduki anova mumwe wememba wemayuti yedu yemumasvingo province vakatogwa nevanhu vatingazivi. Asi vatinofungidzira kuti vanga vava vashori kana kuti vatingati maagents ezanopf anoda kuita kufundisira vanhu vemupita west. Saka pari zvino hama dzacho kusanganisira nemudzimai wacho vari panyika pamapurisa vachiita ripoti yekuti munhu wakaya akatogwa kuti mapurisa aite investigation yavo. Isu sevechidiki vemuno masvingo hatifari nezvinenge zvichiitika izvi.
Asi tachigara wezanup f masvingo varobson mavhenyengwa vati havasati vanzwa nezvechiitiko ichi vachiti bato ravo hariti zvemhirishonga sezvo chikonyesa mutemo wenyika.
Kuti hangu mataura handisati ndazvinzwa izvozvo ndichibvunza kwanyika kwacho kuti kune nzendi yakadaro here. Asi nyaya ndinongoziva ndicho kuti isu vanhu vezanup f hatigoni kuita zvinhu zvakadaro. Tiri vanhu vanoka mutemo, tiri vanhu vanochengeta mutemo. Aiwa ndibvo vati vanchinzi ndapinda panyaya idzodzo somusangano hatidaro izvizvo. Ndichawo hangu kana kune nzendi yakadaro but vanogona vatori vari vanhu vangokonanawo pane zvavakona kwete kuti zanup f hatina vanhu vatambotuma dzezanup f.
Asi vamutubuki vati zvaitwa kuna vamupanduki zvinoratidza pachena kutyura kwekodzero dzevanhu vanopikisa hurumende panguva iyo nyika yaakugadzirira kuita sarudzo dzemabhai elections muna kurume.
Saka sati tichikufara sechidiki ende tichitarisira nemabhai election atiosangana navo atinawo muno kumamwe nezv nemasvingo ebend tinoona kuti zanup f yafunga kuita zvemhirizhonga. Saka tinotarisira kuti isu semayuti tichange tichimira panzvimbo kuitira kuti tisarega vabereki vedu nevamwe vedu vachiadhakta vachirangariswa. Tinofanirwa kumira tichidifenda. Hatifanirwa kutyidzigwa. Tinofanirwa kuziva kuti kana mukaona chingoma choririsa choda kubvaruka.
Mudzimai wavamupanduki ati ari kutya zvikuru uye vana vavo vatatu vakaona kupambwa kwakaitwa baba vavo. Mukuru pavana ava ane makore manomwe wekupedzisira ane matatu. Kupambwa kwavamupanduki kunoita pasina mwedzi mitatu yapfuura apo imwe nhengo yeMDC Alliance vanyasha zvambe mawere vekwagutu vakafa mushure mekurohwa nevanonzi vatsigiri vezanup f. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godson Timba.